ndokwatiri kagurupu katakafungidzira kuti tikatangawo kanokwanisa kuedza kutandadzawo vari diaspora nevari kumba, tichiedza kuita kuti tese tiwe tinoona zvatiri kuita vari mhiri kwemakungwa nevari kumusha wachionawo zviri kuitwa nevamwe, uye vari kumhiri kwemakungwa kwacho vachikwanisa kuonanawo zvavari kuita, sezvo vamwe vachibhowa shayiwa kuti vari kupi, vachifila so lonely vari weka.
Makazvitanga riini izvi zvekuti ndokwatiri?
Ndokwatiri akatanga ndikafamba kwandinoendaenda ndaida kuti vamwe vangu vazive kwandiri, ndoti ndokwatiri kuitira kuti kana ndikaitawo dambudziko ndiri ikoko vaionawo kwandinenge ndiri. Kubva ndazoti dai taedza kuita kare kagurupu kanongonzi ndokwatiri, umwe noumwe aitawo zvaaita otipangidzawo ari kwaari.
Saka pari zvino vanhu vawanda zvakadiko vari kuti ndokwatiri ndokwatiri ava?
Vanhu ndiri kudayira kuti vamwe vari kushaya kuti zviri kunyatsofamba sei, asi vamwe vari kungoteerawo sezvo vari kuonawo kuti kundokwatiri uku hakuna zvinhu zviri so negative, hatido vanhu vanowanzoda zvekutukana tukana kundokwatiri. Asi ndofunga pari zvino taakuma 5,000 kana ndisingakanganisi.
Ah, zvino munoona zvinoitika musocial media umu mazuva ano, vanhu vawa taakusangana ya global village ka zvekuti vanhu vari kuLondon nevari kuZimbabwe nevari kuGermany tinenge tiri panzvimbo imwe chete, vanhu vachifara, vanhu vachidaro. Munonzwawo sei kuti ndini ndakakwanisa kubatanidza vanhu vaakufara vachidai sevana veZimbabwe?
Kazhinji ndinodzironzwa manyukunyuku ndichiona vanhu vachikwanisa kuonana tichifara tiri mukicheni imweyo, sezvaiitwa nevakuru wedu kare vaibvirounganidza vazukuru votaura ngano zvisingarevi kuti kudzimba kwavabva kwanga kusinawo pekugara vachiitira ngano dzavo, asi kuva muri pamwe chete muchifara pamwe chete zvinhu zvinonaki. Saka zvinhu zvinondifadza chaizvo pamwe netimu rangu ratinoshanda naro riri imomo mundokwatiri imomo, tichingoti ndokwatiri vamwe uya vachiti ndokwavari. Saka takazofunga futi kuti dai taedzawo kuti anenge atipawo tumavhidhiyo twavo tovapawo kamubayiro ketinovapawo pashoma ipapo, zvinova zviri kunge zviri kunakidza.
Ko iye akakutumidzai kuti sekuru Bobu ndiani?
Kutaura chokwadi handina kubarwa zvangu naro. Titairi ndakaripiwa ndaitamba mutambo wainzidraft muchishona vanoti tsoro. Ndaiwe munhu nyanzvi yekamutambo aka kuchikoro. Saka ndaiti ndichitamba mutambo uyu ndaingobuda Bobu. Ndikatamba mutambo uyu ndini ndaingobuda Bobu chete. Ndo pakatangira zita iri. Zvino nemukukura umu mune mataizoitawo dzimwe nharo. Vamwe vobva varibatanidzawo kubva vakufungidzira kuti inickname yamudhara Bobu. Zita iri rakabva mukutamba tsoro.
Saka rasekuru Bobu repachitupa rinonzi ani?
Zita rangu repachitupa indinonzi Tarasana Nedziwe.
Saka kumusha kana muri kuZimbabwe munobva nechekupi?
Tinobva paRusape chaipo panonzi paChiware, ndobva musha pedu ipapo.
Manje nhasi Chiware yakakuteerera ikasekuru Bobu, mashoko amunovapawo Christmas ndo yasvika iyi ndeyekuti kudii?
Mashoko angu ndichange ndichivataurira zvangu mururimi rwechirungu. Mashoko angu ndeyekuti keep hope and faith alive.
Mashoko akakura kai?
Ndo andatoona atingakwanisi kushandisa parizvi.
Mhuri yenyu iri kukura iyi kuno kuAmerica iyi, muri kubatsirana sei nevamunotamba navo nekusangana navo?
Nyaya iripo mazuva ano ndeyekubvira kuti mukakwanisa kusangana kunyanya mudiaspora muno ndeme kudzidzisana magariro emudiaspora kunova kuri kusina mai hakuendwi, asi tinofanira kunge tichigara pasi tichidzidzisana nekusimbisana kuti kana uchinge wasangana nevanhu vemunyika mawapinda, zivawo tsika mbiri dzatakadzidziswa tichikura, kuremekedza nekuzvininipisa unoenda kure.